Ndiri kureva kuti bato rezanukuyev haritambiri bumbiro risingabudisi hwaro hwakafira vana vezimbabwe vachisunungura nyika yavo. Bumbiro rezimbabwe inofanira kuziva kuti nyika ine yakafirwa pane zvisungo zvakaitwa vana vachifira zimbabwe. Zvinofanira kuremekedzwa, zvinofanira kuwanikwa zvirimo bumbiro renyika nokuti nyika ino haina kungokaruka yamuka kubva mumuti. Yakafirwa navanhu vakataura kuti nyika ino inoi zimbabwe chii inofanira kuva nei. Vana vezimbabwe vanofanira kuva nenyika yavo, vanofanira kuva nevhu ravo, vanofanira kunge vachiwana nhaka yavo. Nyaya idzodzo dzofanira kuwanikwa dzirimo mbumbiro uye zvakare kuti izvo nyika ino haifaniri kumbofa yakaita humwende hwokunge ichizotongwa nedzimwe nyika. Inofanira kuzvimiririra mune zvese zvainoda.
Hazvisi zvinhu zvamanga mambowirirana here nemamwe mapato amuri kuumba nawo gwaro rebumbiro idzvare mutemo?
Hatina watakawirirana naye kuti totengesa nyika yezimbabwe. Hatiwirirani nomunhu kutengesa nyika yezimbabwe.
Saka tingaona here bumbiro iri richitanga kunyorwa patsva tichiona kuti manga matombosvika kwekuti maakunopedzisa bumbiro?
Harinyogwi patsva. Ndandichitsanangura kuti patiri kuidzana nhano navamwe vedu tichapedza bumbiro ndipo tinovaudza kuti ngatidzokere pazvinhu zvinoita kuti zvakafira vana vezimbabwe zvirambe zvirimo bumbiro. Saka tine nyaya seti tisati dzagadziriswa zvimwe zvakabva mustakeholder takagadzirisa kusara kwezvinhu 30 zvandataura muherald yanhasi kuti pane nyaya dzekuti tingaita attorney general, toita zvenational prosecuting authority here, tobvisa nyaya yeland commission here, uyezve nyaya yedevolution yokutongwa kwamatunhu. Vana vezimbabwe vachigwira nyika inoyi havana kugwira kuti kuitei kamwe kanyika kanonzi matebeleland, kwoita kamwe kanonzi masvingo, kwoita kamwe kanonzi manikaland. Vaingogwira zimbabwe yose vakangovhengana vasingabvunzani kuti waka zvagwa kupi. Saka nyika yedu inofanira kuramba yakabatana. Ndo zvakafira vana vezimbabwe. Saka ndo dzimwe dzenyaya dzati dzapera kutaurwa idzodzo.
Saka zvinenge zvaakurevei tichiona kuti sarudzo dziri kutariswa dzingangoitwa gore rinouya uye dzichiitwa pasi pebumbiro idzva.
Kana kusina kuwanikwa wirirano pabumbiro idzva, maelections anongoitwa samaitiro ataingoita kubva 1980. Every 5 years taingoita maelections. Uyezve ndoda kutsanangura kuti nyika ino iri kutongwa neconstitution iripo. Kana pasina kuwiriranwa nezveconstitution itsva, tinongoramba tichiita maelections neconstitution iripo.
Pane vamwe vari kuti madii kuti gwaro rebumbiro riripo irori pari zvino roendeswa kuvana vezimbabwe pareferendum, vana vezimbabwe vosarudza zvavanoda.
Hakuna draft iripo right now. Hapana gwaro riripo, saka hakuna chokuendesa kureferendum. Pane record yamadiscussions, hapana draft constitution.